Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 12, 2020. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndavadzimai vangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana.
Kubvaiye zvinoizvi navana chiremba vekunana iko kunana parenyaka wacho vaifanira kunge vange vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo vakuuyawo kwedu kutibatsira nekuita mishini.
Mukuru munyaya dzezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu vari kurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndeve mhuri imwe chete inogara kuruwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vasosa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo, they giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zvema doctors ese achitungamirirwa na Dr. Jones weCity of Harare vakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zviru pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Minister for Health nekuti rubatsiro rwaro kutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo, they giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsanangurawo here ukama wenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai vangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video pangava pa Skype kana kuti pa nhare mbozha
atirutenda chaizvo nekuda kwebasa rauri kuita vana madoctors anouya pamba because isusu we are locked in hatusu tendirwa kubuda paya dipedu nekuda kwekuti hatusu fanhauta kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka una asi kuti tiri sei havambofoni vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane rurwara here pane any medication irudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndino maorder kuDubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo ne the following day ndaenda kunzwa kupera simba nemusana waakubata saka ihosha inovaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time
vasosa kudya avo vave kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndechewilkins hospital icho chakafira mutori wenhau Zororo Makamba akatanga kufa nechirwere ichi muzimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kunew york kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara chemupilo hospital kubulawayo chinenge chava kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi ava vanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vaZororo Makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins
kuva kuti building yacho yange yachimbogadzirwa kuti inge ichikova pane chimwe chimhanho chekuti kana ukanga wapindawo mumahuzoita kunge usiri pachipatara building yagadzisaka pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo mavhendileta mibhedha yaintensive care toisawo mamonita acho zichikwanise kunyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vachinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo tiri kutenda vakatibatsira
ndaanani vakakubatsira
vakati wande infrastructure the sprucing up yekuti mushandike vanga vari machina vati mukati mavhendileta mibhedha yeICU mabackup yesola yemvura vanhu vazimbabwe naari kungouyawo vamwe vakabva neuku vamwewo vari kuya neprotective equipment vamwe vari kuya nechikafu chevashandi vamwe vari kuya saka vakangoti wande wandei chazonyatsoburisa dzindikana taona kuti tiri kuita sei nechirwere
makakwanisa kuona mavhendileta mangani manje nekuti akambonzwa kuti kwanga kusinaka kana imwe chete
sofa tine 5 but takapromiswa mamwe akati o
pane imwe nyaya yavaZororo Makamba Dr Chonzi yekuti kunenge kwanga kuchinzi kuchipatara kwanga kusina zvikwanisiro vana chiremba vakazoramba kuvabatsira makazviongorora here izvo
tiri kutarisa nokuti pese panoshayika munhu hapashayikwe muroi asi pamwe pacho ndepekuti tinenge tichibva tadzidza kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva uye vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga neurombo nokurayirwa nemukomana anga aine future iri so bright asi tine zvatichadzidzawo ndosaka tiri kuongorora hapana here zvaigona kuitwa differently hapana here zvaigona kuitwa zviri nani saka hongu tiri kuzviongorora zvikuru kubvira kuti kwaanga kwazvakatangira mabatirwo akaitwa ari kumuchipatara vazvashandisa zvakazviripo here, nzvimbo yacho yanga yakamira sei, madhokita auya here, neshanga aripo here, mamonito. Saka zvese zviri kuongororwa.
Asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya?
Muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva wada intensive care. Zvinenge zvichivanzorapa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator. Saka kana achinge adaro anenge akureferewa kune imwe level yatoti secondary level, kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sanaharare kana tertiary level chakaita sanaharare hospital kana kuti Parinyatwa. Asi nokuda kwemhando yechirwere chake patara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti angaine certain infectious condition. Saka zvanga zvazvekungoti ngatiedzei kuti mwana awane oxygen. Taimbomupa efirst mask but yanga isisakwani nokuti izvo anga aunyanyozarirwa. Saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa. Saka vakuona kuti ibvi tirikuti kana panga pasina ngativei nazvo. Kana tikaramba tiri kungoti taungoungana nekuti zvakazodai zvakadai, munhu wese achaona kuti ichaigona kunge chakagadzirwa, ichaigona kunge chisina. Saka tiri kutoimprova iye zvino izvi navana chiremba vekunana iko kunana Parinyatwa kuti vaifanira kunge vange vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo. Vakuuyawo kwedu kutibatsira nekuita mishini. So it's unfortunate but ndozvakaasi kune urombo.
Mukuru bazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuAfrica. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, mutori wedu wenhau Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame.
Songs construction iri muSouth Africa haichakwanisa kuti ichibhadhara vashandi vari kuya kumabasa nekuti havasi kuenda kumabasa. Vanhu vakutokuvara futi nenzara. Saka izvezvi mabasa amira, kunyange nevarungu varungu havachatomboda kuti utovheta padhuze navo nekuda kwecoronavirus. Is the same here in Zimbabwe. Primaton construction iri muno tine matenda ati mabasa atirikufanira kuti tiite, tirikutadza kuti aita, tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinenge takachaja nedhora redu hazvichabatsira pose pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radona.
Kunoku nevanhu vari kushanda munomu. Remember vanhu vakabva kuZimbabwe vachiuya kuzoshanda muSouth Africa. Vazhinji havana mapermanent job, vamwe vacho havatikana kunyange nemapemiti. Vanoita basa rekuzvishandira remawelding, rogadzira magedhi, vari kunze kwegedhi, vamwe vachitengesa mamops zvakachivararamisa. But manje nedambudziko rapo iri hapana chekuti vachawana chekudya.
Vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yeMethodist Church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose.
Takuvara nenyaya yecoronavirus. Ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo. Indopinda Methodist Church in Zimbabwe, in South Africa again. Ndomatiri. Vanhu iye zvinota kutopinda chechi pamaFacebook, pamaWhatsApp. Apa mari yedhata hatina kuti tipinde paFacebook, tipinde paWhatsApp. Zvinotochiita sei? Korona yatikuvadza.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambova pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa. Izvezvo chikafu chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera, anoda kutengwa, hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira, havashandire kambani tinovapa mari. Saka chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantageo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo futi tinongoitawo close, but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo pacho.
Asi vaMarvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera, vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
ine ma disadvantage mahombe chaizvo ende uye ine ma advantages wo ainawoyo ekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisikokwanisa kufamba, mashop akavharwa, atikunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiringogara tirimo mudzimba imomo mumabasa hatisikuenda, ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasikokwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasirikwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo, ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka eshe ndo pane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa. But tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaendera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vapisa Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident weSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga, saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire low.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru, sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu. Afrika inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva, uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavo vhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing. Mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi, asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu, kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti. Mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kuEast London achinzi ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende. Vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakitina gonzo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achiti pachirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai sundo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuendera mberi zvakanaka here sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndino mugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here?
Zviri nani kwakati.
Aiwa, tinandiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus ichichi chakatipinga mumatambudziko akawanda kubva zvachatanga. Unfortunately, muno muZimbabwe hamu hatina any record yemastudents ati afa nekuda kwecorona. But looking at the situation, zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak my institutions ese akavhara nekuda kwe lockdown. Tiri pa lockdown kudai so my students zvidzidzo zvedu zvaka cancelewa, and there was also disruption of the academic calendar. You can see kuti semester majenta yanga itanzi yachatanga ichapera. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabata nyaye online learning. Nemaonrenyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande idanho rakanaka.
E-learning, online learning chinhu chachakatinakira sekuti when you look at technology chinhu chachakanaka chaizvo. I see we are having difficulties. Why? Because isusu takata sa economic situation yedu Zimbabwe. My parents edu angaka badira fees, ngatasa ma fees edu angaka kwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubadira mafisa ya wali kutotambudzika vashoma wangu wakati wakabhadhara. Saka chiri kuti netsa pakuti tishandise online inyaya yekuti madata bundles anodhura. Handiri kuzviona matotadza kutotaura neni pama social media platforms because handitori na data. What's more, kuzowana data rekuti ndikufanha kunge ndichi researcher ndobva ndazoenda ndono upload assignment. Mamwe mapatch for students, they need to be researching about their projects, their dissertations. So that is the greatest challenge. However, the initiative was actually a good thing.
Sezvo vazhinji vari kuchema-chema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande, nemaonerenyu zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvikira nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati idanho rakaipa here iro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza tsinasu. Takagara pasi tikatitaure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana se organization kuti akasvikawo masuggestions ayakasvika kuMinistry of Higher Education and Education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwawo?
Yekutanga yacho. Tikuda kuti ministry yedzidzo handitika Higher Education and Education ikwanise kutaura iugara pasi yotaura nema network operators akaita se Econet, akaita se Telecel, akaita se NetOne handiti. Vakagara pasi vobva vataurana navo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masaita ane ac.zw okay at zero rate. In this case, my students anenge achikwanisa kuenda pama institution sites for mahara. Vachikwanisa kuenda pa portal, for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi ma students ari kukwanisa kuaccessa e-learning, online learning, ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe a directive measure kuma institutions aya kuti vakwanise kubvumidza even ma students asati aregista kuti vakwanise kuaccessa e-learning.
Aiwa, Muzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri panapa panepfenyuro yeStudio 7, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni maikove 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti tikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni maikove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyikanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri, ndinoimba kuti muri nani mazuva ano eCOVID-19. Ini ndini Tanonoka Wande muchikamu chedu chezvezvitendero ndichiti gore ino chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera nhamo nendufu pasi pose, chichiuraya mazana nemazana evanhu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasi pose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster, asi kuti vashumire paterevhizheni kana kuti paindaneti vari kudzimba dzavo. umwe mufundisi wuku Zimbabwe vari vekereke ye Concerned Family Ministry ku California, Pastor Fortunate Hobe, vanekereke inobatsira nechikafu muri dzisina chikafu chakakwana pamwe chete nevanhu vasina pekugara, vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira. Naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo, asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu sekereke, nokuti ushumiri wedu uri kuvanhu vasina pokugara, vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndozvokutakati vanhu vamire kumbouya, nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose, nokuti vanhu vasina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira, asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka takaosimbisa bazi iroro reushumiri wedu iko zvino, kungokurudzira vanhu kuti mwoyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu, vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituation yatiri. Nokuda kwokuti patakatarisana napo, kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu, tichitaura navo, kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Ichechi yenyu inoita zvebasa nokubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei, uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga, chatinoziva kuti izvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomira kuti Mwari vanotirwira, asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matano okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kutira kuti tisafema mhepo iya, kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera, kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti seushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi, vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kuti izvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya, togadzira zvokudya, vouya vodya, tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa, vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo. Guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara, vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Ista yegore rinoi zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vahwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana, haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviya tinoita zviya zvamakere kuti uyo andeve kuchechi yakati, ava kuchechi yakati, havaende kuchechi yakati. Kushaya mano wokukura nokuziva Mwari, kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neradio. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakiriyetiwa nevirus, nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hobe veConcerned Family Ministry kuCalifornia. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesi Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musure inawo zvakare vasousa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus nevamwe vatatu mumhuri yavo vanoti vave kunzwa zviri nani tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC
Soku isika